Madzimai matatu anoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vamiswa pamberi pemutongo wedare amai Barbara Mateko vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo panguva iyo nyika iri munational lockdown. Vachuchusi vehurumende vaudza mai Mateko kuti vatatu ava vanofanirwa kuomeserwa sezvo vakatyora mutemo. Nekudaro vanofanirwa kuzviisa kumapurisa katatu pasvondo uye kuti munhu mumwe chete abvisiswe mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS pamunhu. Mutongi wedare amai Mateko vati vachazeya zvasvitswa mudare nemativi ose vozopa mutongo wavo mangwana. Sangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare richapa mutongo waro mangwana wekuti vatata vobhadhariswa mari semari yechibatiso. Zvichakadaro, hama dzevasungwa vatata ava dzinoti dziri kurwadzikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa vatata ava nezuro pasati pasungwa vanhu vakavatocha. Amai Kudzai Chiwanza, vanova amai vamuzvare Mamombe, vaudza Studio 7 kuti zvinovatambudza zvakanyanya kuti mapurisa aya anofanirwa kuchengetedza vanhu ari kuenderera mberi nekushungurudza mwana wavo pachinzvimbo chekuti atsvake nhubu dzakapamba vatatu ava.
First nemapurisa hatisisina, because it seems ukange uri a victim you become the accused. Saka iyo vano manyisa yawe kuti you are accused, then they ignore the whole thing chekuti uri kurwara, uri kurwadziwa, you've been abducted, everything is like a bad thing that happened to you. Saka it's said kuti that's the institution yatinayo tichifunga kuti we get protection from mapurisa.
Amai Chiwanza vatiwo kubvira nezuro pakaziviswa nemapurisa kuti vatata ava vava muusungwa pachipatara pavari kurapwa pava kuchengetedzwa zvakanyanya, izvo zvoita kuti vapiwe mitemo pakuona madzimai matatu aya.
Bhuwezi nezuro, I think inongishimanese vanga vakuti we no longer allow kuti mupinde anytime mugare like before. Zvavakatanga vachiita first day kutirambidza kuvaona, even to talk to them, ndozvava kuda kuuya but vava kutiita gatuma restrictions itwozvo. Iye zvinezvi vapane ruchengetedzo rwakanyanya kudarika zvakaitika nokuti vava under custody.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vatiwo mhuri yavo iri kutambudzika nekurwadziwa zvakanyanya kuti mapurisa akakoshesa kusunga vatatu ava vachiri kurwara vachisiya kutsvaga vakavapamba pamwe nekuvashungurudza. VaChimbiri vatiwo mwana wavo ari kuchengetedzwa nemapurisa nepfuti.
Ivana ndoo vane mhosva nokuti vatovakavasainisa mapepa ekuti ivo vari kuratidzwa kunzi imi makapara mhosva, makaita zvasingatenderwe, makademonstrata. Nyaya yose yekutaura nezvekuti vana vakabhinywa, vana vakarohwa, vakagubiwa vachiitwa nevakavakwadzisa, mapurisa akavapa magandanga emusango anoponda vana, anoponda vanhu, vasiya nyaya yose iyoyo.
Mumwe kanzuru weMDC muHarare vaDenford Ngadziore vanowasahwira wovatatu ava vatiwo yanga iri tarisiro yavo yekuti mapurisa atanga atsvaga kuti vatatu ava vakakuvadzwa nani vasati vavasunga.
Titore mutarisiro yekuti mapurisa vati kuti ndiani akavarova, ndiani akavakuvadza, ndiani akavakidnap. Tichimirira izvozvo taunzwa kuti ivo vatosungwa. Zvinoratidza kuti ZANU-PF nehurumende hainei nekodzero dzevanhu.
Vangadziore vati zvinoshamisa kuti vatatu ava vachiri varwere vava kutomiswa pamberi pematare edzimhosva. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuitika zvinovhundutsa nekuti vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kudai ndivo zvakare vava kusungwa nemapurisa.
Voenda vonorepwa, uyamwa mazamu, wodyiswa tsvina, wonwiswa weti. Asi atinoona ndechekuti panzi pekuti vakavashungurudza ndo vasungwe, tinoona ivo vakare vakavhiringidzwa. nekubatwa chibharo ndovari kutosungwa. In other words, tikuona maarrest nevictimization emavictims kwete emapepetrators. Saka zvinovhundutsa.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kubatsira nemagweta ari kumirira vatatu ava vakumbira emafunda, vati vari kushamiswa nemaitiro ehurumende iyo yamhanyira kusunga madzimai matatu aya, iyo hurumende isati yasunga vanhu vakatocha nhengo dzeMDC idzi.
Tangoshushikanawo zvikuru kuti iyi nyaya yatopiwa mhosva yakadai, tichifunga kuti kodzero dzavo dzakachorwa, ndo chinhu chikuru sikuru cheprotection yekodzero dzavo, yekutsvaga kuti ndiani akavabata nechisimba ku akambonyikidza kodzero dzavo akavaisa munhu apa kana kugara navo asingazikani vari kupi kuzosvika pakuzowanikwa. Saka tiri kushushikana zvikuru kuti taifunga kuti mapurisa achakoshesa kubata, kuti pari zvino watotiudza kuti awa ndovanhu vakakanganisira vanhu vanyika yoziva wopiwa mitongo kana kuprosecutwa zvakakodzera. But tangoona kuti mapurisa tatoona kutomhanya kutova tivachiri muchipatara mune mhosva yakati, zvino zviri kutishamisawo zvikuru pari zvino.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa kuti vave papi nekuferefeta nyaya yekupambwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava, sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mumusangano wavaita nevatori venhau nhasi, bato reZANU-PF razivisawo kuti kunyange hazvo riri kushora zvakanyanya kupambwa kwevanhu nekushungurudzwa, riri kukachamadzwa nemaitiro akaitika nyaya yekupambwa kwemadzimai aya. Vachitaura pamusangano uyu, munyori wezvemari muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vatiwo kupambwa kwevatatu ava kunogona kunge kwakaitwa neMDC ichida kusvibisa hurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.